Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 7/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHigh Court muHarare rapa mutongo wekuti nhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa nevanozviti munyori mukuru mubato iri vasengezo Shabangu adzifanirwi kukwikwidza musarudzo dzemusi wemugovera. Asi nhengo idzi dzabva dzakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court dzichipikisa mutongo uyu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vavirirana neBotswana kuti vanhu vemunyika mbiri idzi vashanyirane pasina mapasipoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reHigh Court muHarare nhasi rapa mutongo wekuti nhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru mubato iri vasengezo Shabangu adzifanirwi kukwikwidza musarudzo dziri kuzoitwa nemusi wemugovera. Asi nhengo idzi dzabva dzakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court dzichipikisa mutongo uyu. Rutendo Mawere anachipanya inotevera.
Vati kunyange dare renomination court rainge ratambira mazita enhengo dzetriple C makumi maviri nembiri, nhengo idzi hadzifanire kubvumidzwa kukukwidza uye mazita anofanirwa kubviswa pagwaro rekuvhotera. Rimwe remagweta anga achimirira vasengezo Chabangu vanxovani Stole vati vatambira nemufaro mutongo uyu.
Saka triple C haisi kuda kuti vanhu yavakavadzinga vaende kumisirepresenta as if ivo macandidates triple C. Saka mutongo uyu waita zvakanaka chaizvo, because zvine zvichinyadzisa kuti vodzinga vanhu mangwana wavaona vadzokera futi. Saka mutongo uyu wabudisa pachena kuti kana wadzingwa aya you are not part of the family.
Vastole vatiwo kunyange zvazvo varuza nyaya vachikwanisa kukwira kudare repamusoro reSupreme Court hazvibvisi mutongo wapiwa nhasi. Asi vachinyora padande mutande ravo reX, muumiririri weMount Pleasant mudare reparamende vari Gweta Muzvare Fadzai Mahere vanoti kana munhu akaenda kudare repamusoro chikumbiro chake chikatambirwa zvinoreva kuti mutongo wedare rapasi unombosendengwa parutivi. Vati izvi ndizvo zvakambotarwa nedare panyaya yakakwidzwa kudare mukuru wematare vaLuke Malava neGweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr. Musa Kika. VaKika vaipikisa danho remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuwedzera makore kuti munhu aramba ari mutongi mukuru wematare asati aenda pamutyandigere. Mutauriri webato retripusi vaPromise Mukwananzi vati mutongo uyu unoratidza pachena kuti matare akarerekera kudivi reZANU-PF.
Chimwe nyaya inongoratidza kuti vatongi vedzimhosva vemuZimbabwe vaita dambudziko guru rekurerekera kudivi ZANU-PF. Zvisinei izvi, isusu taapila kudare guru reSupreme Court kuti zvatongwa izvo hazvipandi izvo, uyezve vanhu vedu vese makandidhetsi vedu vari kukambena vari kugraundi vari mushishi kukambena takaenda kuzepasifa mabalotsi makandidhetsi ari pabaloti. Vanhu vedu ngavagadzirire kunovhotera makandidhetsi etriple C akanga akarekolewa zvisiri pamutemo navamunangagwa neZANU-PF nevamwe vamwe.
Zvii zvatsinhirwa navatendai Ruben Mbofana vanotungamirira sangano reNetwork for Social Justice.
Tinotopinda pasarudzo dzakabva kuitika izvi muna Nyamabvuvhu gore rinoi. Pakaitika madouble candidate etriple C, vamwe vaitoendoswa navashavangu ivava vanga varipo muna Nharare uku nekumwe kwaitove nemadouble candidate. Hapana patakamboona pachipindirirwa kana nevheki kana nedare kuti vamwe ava havabvumidzwi kumirira vachishandisa zita rekuti triple C. Zvaakutanga nhasi sei.
Mbatsi munyora anoona nezvematongerwo enyika muZANPF Youth League vataura ikandishaya vati zviri kuitika izvazvine ine ZANPF.
Saka kana wanzwa dzingwa nebato iro chekutanga unofanira kunyora tsamba yekukumbira kuti udzoserwe mubato rakakusika nokuti uzoine simba rekumirira bato iroro. Saka izvazvo arikuramba kuti bato rezimhosva zvaangoda kuti vagare pasi uyefungiro remutemo raora vakaburisa rinotaura kuti Secretary General ndiye ane database remembership ndiye anoziva kuti unhu yangogara.
Mukura anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission vauto Leslie Igwana vati kunyange zvavo vanga vasati vaona mutongo uyu vachatevedzera zvaturwa nematare. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare edzimhosva vasengezochava nguvanzi nematare vambomira kuramba vachidzinga nhengo dzeTCCC. Izvi zvatsigirwa negweta reTCCC vaObey Shava.
Tinofara nekuti dare ratambira chikumbiro chedu chekuti vachavangu vasabvumidzwa kutarikoro mamembers of parliament nemacouncillors vakasarudzwa under ticket reTCCC.
Vastole vatiwo vatambira mutongo uyu vachiti vachamirira kusvika nyaya dziri kumatare dzapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Imwe nhengo yebato rinopikisa uye vari sekuru vameya weAppworth muzvare Anna Sande avakadzingwa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu vanonzi vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori ndokusiya vaitwa kafira mberi nekubayiwa jikiseni rinofungidzirwa kuti rainge riine muchetura. Nhengo dzakawanda dzeTCCC dziri kupambwa nevamwe vanhu vanotozivikanwa asi zvinonzi hapana atasungwa. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya idzi. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata mutauriri weTCCC vapromise mukwananzi.
Akapambwa uyu inhengo yebato redu uyezve ari sekuru wemeya wedu akakorikolewa zviri pamutemo kudunhu reAppworth Anna Sande. Vakamupamba vachitsvaga kuti Anna Sande varipi, vanova vanhu munhu ari kutsvagwa nenhunzva tunzva dzezano dziri kupamba vanhu. Saka ndo zvakaitika kuAppworth vari muchipatara tingatauri hedu chipatara chavari mushure mekunze vangatozotevegwa tikaita ngozi chaiyo.
Asi makamhangara here kumapurisa nyaya iyi vamukwananzi?
Takaenda kumapurisa achida kunoripota nyaya iyi. Mapurisa akaramba kutambira nyaya achiti ngaauye azoripota ega. Chero zvake takavataurira kuti aiwa munhu ari muchipatara akwanisi kuuya kuzoripota, vakaramba kutambira nyaya iyi. Vatanofanira kuti achirwara akarara ari unconscious kudaro ngaauye aripote nyaya yake ega.
Asi munoona sei iyo nyaya yekuti vanhu vari kuramba vachingopambwa vamukwananzi?
Tinosoropodza zvikuru kupambwa kwevanhu kuri kuitwa, kusanganisira nyaya yatiri kutaura nezvaiyoyi, tichiti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuti vafile safe and secure munyika mavo. ZANUPF ngaimire zvekupamba vanhu, SADC ngaipindire, vanhu ngavarambe. Panoda kupambwa munhu nevanhu vanenge vachiuya vari vaviri vatatu, vanhu ngavaite gungano ipapo varambe kuti papambwe munhu, vadzivirirane, vadifendane kubva kuvanhu vari kuita zviri pamutemo zvekupamba vanhu. Ngatibatanei macommunities, timire pamwe chete, tirambe kuti pauye vanhu vanenge vachiti vari kuuya kuzotora munhu takatarisa.
Mutauriri weTCCC vapromise mukwananzi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira.
Chinguri takaziva, ndinofunga pano pasi pedenga, TCCC ndiyo yoga sangano inoita zvepolitics noutikitifu. Isu seZANUPF hatikurudziri kupambiwa kwavanhu. Tinogara tichitaura runyararo, kuyanana nekudanana. Uyezve tinogara tichitaura kuti kana pane mhosva yapariwa, mapurisa anopindira, mapurisa aita basa ravo. Panhau dzese dzinoitika dzinenge dzichitaugwa dziine mhosva dzechokwadi, mapurisa anoita basa ravo.
Muungapa muenzaniso?
Nyaya yamuBlessing Ali vaTCCC vakamanya, vakapengereka, vakataura zvizhinji zvisingaperi, asi munhu akangosvika pakupiwa mutongo akapinda mujere. Saka isu seZANUPF tinopa mapurisa mukana wavo wekuti vaite basa. Uyezve isu tinogara tiri bato rinenge rakagadzika hana pasi, nekuti takatikoshera vanhu veZimbabwe. Hatiti chero chatawana chero dambudziko ripi rakubata umwe wedu, tinongo manya na aroti chiti taona choku manya tichipembeza. Tinongo utarisika kutikana pane nhau yecho kwadi akadai akaitika. Akaparwa mosha aende kumapurisa ando mangara. Mapurisa awane mukana wekuita basa ravo. Vanenge vakapara mosha iyi vabatwe.
Asika vanopikisa vamarapira vanoramba vachitivo kuenda kumapurisa kupedzera hoko padewe retsindi zvikuru sei panyaya dzinenge dzine chekuita nevanofungidzirwa kuti vasori kana kuti vatsigiri vebato rezarupf.
Awo anenge ari mashoko asina chokwadi mukati nokuti panomhangarwa mhosva ine zita remunhu hakuna munhu anorega kubatwa. Panomhangarwa mhosva isina zita remunhu inenge ichiferefetwa kusvika yabatwa muridzi wayo. Ini ndinoti ivo ngavataure kana pane nhau yavakamboripota yakashayiwa munhu akasungwa akatongwa pamberi penyika yezimbabwe zviri pajekerere zvibude pachena.
Mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf Vafarai Marapira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vatanga kushanda nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi pakuti vanhu vemunyika mbiri idzi vashanyirane pasina mavhiza nemagwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti. VaMnangagwa vataura izvi kumucheto wemusangano unonzi Kusi Ideas Festival uri kuitirwa muBotswana uchikokerwa neNation Media Group of Kenya nehurumende yeBotswana. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here. And we have agreed, I can announce, we agreed that from now on, we shall instruct our officials that...
Ndanga ndichitaura nemumwe wangu pano, paapedza kutura mashoko. Tabvumirana kuti kubva iko zvino, tave kutuma vashandi vehurumende dzedu kuti vatange uronga hwekuti pabviswe kushandiswa kwemagwaro ekufambisa emapasipoti pakati peBotswana neZimbabwe. Isu tiri vana vemuAfrica imwe chete tinofanira kukwanisa kufamba tichipinda muZambia, muKenya, kumwe nekumwe muAfrica. Hatifanire kusungirwa nemiganho yakaiswa nevachena pavakauya kuzotipesanisa. Ngativhurei miganho iyi tifambe pamadiro.
Why should we continue to respect this? Let us open borders among ourselves and move freely.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura vari kuBotswana pamusangano weKusi Ideas Festival nhasi masikati. Tabatawo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vale Mogang Kwape kuti tinzwewo divi reBotswana panyaya iyi.
We have that agreement with Namibia. I'm currently in New York and I was just coming from Dubai. So
tine ukama hwakadaro nedzimwe nyika muAfrica zvakaita seNamibia. Chero pari zvino ndisiri kumusha kuBotswana nebasa, ndiri kuziva kuti vaMnangagwa vari kuBotswana nhasi uye iye ndenge yenyaya dziri kutaurwa nezvadzo pakati penyika dzedu. Vabatawo nyaya pakati peukama hweZimbabwe neBotswana kubva kumashure. Ngatinzwei vachitsanangura.
Well, maybe you should look at the history of the two countries. In the past, Zimbabwe was the breadbasket in the region.
Tinofanira kutarisa nhoroondo yenyika dzedu kubva kumashure. Zimbabwe yaimbove shasha yeAfrica yese munyaya dzekurima. Iko zvino iri kutaridza kuti yave kudzoka pachinzvimbo chayo chekuva breadbasket of Africa. Zimbabwe iri kutorawo chigaro chesachigaro weSadak. Saka zvakakosha kuti tive neukama hwakanaka pakati penyika yedu neZimbabwe.
Mashoko egurukota rezvekunze kwenyika muBotswana vale Mogang Kwape. Ivan Zininga weStudio 7 abatawo nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muchinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Chitiko chakadai chitiko chakanaka. Chitarisa nyaya yekuti pari kutariswa kunzi dai Afrika yabatana, dai Afrika yagona kutenderana pane zvinhu zvakawanda, pangava pane zvematongerwo enyika zveupfumi, zvekugarisana nezvimwe zvakadaro daro. Nekuti chiitiko chinovhura mukana yekuti vanhu venyika mbiri vagone kuwedzera kudyidzana. Asi tikatarisa vazvinika tinoona kuti kunyange kumashure uko vamwe vanga vachiita zviya zvekusvetuka maboda iwaya vachidisa kana pazoiteka zvakadaiwo so zvinongobatsiridza kudyidzana kwevanhu.
Ipo pakudyidzana pamabata apa dzambenge dzichidyidzana zvakadii idzo nyika mbiri seZimbabwe neBotswana?
Dzichidyidzana zvakanaka ndichitarisa pakugarisana kwevanhu, nekuti tikatarisa kune vakawanda vakabva muZimbabwe kuenda kunoshanda kuBotswana. Asi tikatarisa mazuva anopfuura makore apfuura vana veZimbabwe pavangaonyanya kuenda kunyika dzekunze kusanganisira iyo Botswana neSouth Africa tikutarisa nyika dziri musadi, pane kugununa kwanga kuchibuda kuBotswana kuti ayo vanhu vanenge vawandisa vanobva kuZimbabwe uye vari kutora mabasa uye vari kukonzeresa kuti hurumende yeBotswana itadze kunyatsoitira zvizvarwa zvemuBotswana zvainofanira kuvaita.
Ivo urongwa hwekuti ngapachibviswa passport zvachose vanhu vangopinda vachibuda pamadiro, munoona huchikwanisika here uye huchizogona kuti nyika idzodzi dzirambe dzakachengetedza nyika hwadzo vanhu vachipinda vachibuda?
Zvazvanga zvichida ndezvekuti dai muZimbabwe zvinhu zvagadzirika zvematongerwo enyika, nekuti tinoziva kuti zvematongerwo enyika zvikagadzirika muZimbabwe zveupfumi zvinobva zvaitawo zvakanaka. Zveupfumi zvikaita zvakanaka, ugaro hwevanhu hunobva hwagadzirisikawo, vanhu vogara zvakanaka. Chandingangoona chichivi kuna kuitika vazininga ndechekuti nekuda kwokuoma kwezvinhu muZimbabwe, vanhu vakawanda vachabva muZimbabwe vachiedza kunotsvaga cheuviri kuBotswana. Ende ndiri kuona izvozvo zvaunza kunyunyuta nematambudziko pakati penyika mbiri idzi. Hurumende dzinogona kunge dzatenderana, asi vanhu vemuBotswana vanofanira kurwidzana nevanenge vauya vauyi vanenge vabva kuZimbabwe ndokuchatanga hondo ikoko.
Muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, vari parunare kuSouth Africa kwakare naIvan Zininga Studio 7. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu vanoti vave pedyo nekubata mutungamiri wechikwata cheHamas vaYahya Sinwar. Izvi zviri kuuya apo kurwisana kunotyisa kwaenderera mberi nhasi pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas, icho chinonzi nehurumende yeAmerica chinopfurikidza mwero. Kurwisana uku kuri kusiya vanhuwo zvavo vasina kwekupotera uye kwave kupa kuti sangano reUnited Nations rikundikane kuvabatsira nezvekudya nemishonga. Vanhu vakawanda vanonzi vave kunopotera kuguta reRafah, kunonzi ndiko chete kuri kutombosvika chikafu. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vaudza United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu reMiddle East kunetse. Vati kubhombwa kuri kuitwa nemauto eIsrael kuchapa kuti zvinhu zviende kumawere uye patoshaya kana chikafu chinosvika muGaza. Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vanonzi vamanikidzwa kuenda muhupoteri muGaza. Asi Israel iri kuti zviri kutaurwa navaGuterezi zvekuda kumbomisa hondo zvinongobatsira Hamas chete. Israel yakatanga hondo iyi mushure mekunge Hamas yapinda muIsrael musi wa7 Gumiguru ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1200. Israel yauraya vanhu muPalestine zviuru gumi nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mana kana kuti 16,240. Muguzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nhengo yesangano reConcerned Zimbabweans riri muAmerica vatimu Muringai.
Nyangwe wakaita pejwe nekutora mutungamiri weHamas andione hondo ichipera nekuti vaurayiwa vacho 16,000 vanhu mapalestinians anenge awandisa saka zvinenge zvaakunetsa kuti nyangwe vakatora mutungamiri wacho vamwe vese havasara vachiri nekurwadziwa.
Tinoona zvakare sangano reUnited Nations riri kutaura iro kuti pari zvino pane vanhu vari kutarisana nekusawana chikafu nezvimwe zvikwanisiro. Pane zvinga itwe here kuti zvinhu zvizvigadziriswe?
Nyaya iripo ndeyekuti nyika yedu yeUnited States ikaenda kunotaurira Israel kuti imbomira kuti vanhu vawane humanitarian grounds, I think zvinoitika, nekuti tikasamira munomu handifungi kuti anything chinomira.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri weUnited Nations vaAntoni Guterres vakaudza ivo United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu iri reMiddle East kunetse. Munoona sei izvi?
Ndikuona kuti vari kutaura chokwadi nekuti tikaona kuti maroero ari kuitwa hondo neIsrael. Ezvinezvi takachiona kuti hanzi vanga vachiteera masoja eHamas kudzimba dzavo vachipwanya nekubhomba kwavanenge vachigara. Saka zviri kureva kuti kana munhu akabva kubasa anobva anoroerwa kumba kwake kuna mai nevana nevazukuru kana nana baba vasinei nezviri kuitika panyaya iyi. Saka izvozvo zvinoita kuti zviwedzere hasha pane vanhu vakawanda.
Chii chinofanira kuitwa kuti tisaone hondo iyi ichiramba ichienderera mberi semaonero enyu?
Chikuru ndechekuti vakuru vari kupeshera nyaya idzi ngavagare pasi vataurirane. Tiri kuona kuti Iran iri kusapotawo uko, Qatar inenge irimo, Saudi Arabia irimo, neIsrael neEgypt. Vanhu ivava vakagara pasi vakataurirana nekuti Israel hapana kwaichaenda naiyo Palestine hakuna kwachaenda. Saka nyaya dzatinoziva ndedzekuti vese vada kuti vabvisane munzvimbo dzavari. Ngavataurirane kuti kuve nenyika mbiri dzinogarisana pedyo nepedyo.
Hondo iyi pakati peIsrael neHamas ikaramba ichienderera mberi zvinozowanikwa sei takatarisa magadzikana epa
andione zvichipera zvakanaka nokuti changosara chete kungoona nyika dzakaita sana Iran dzichikanda kana zvombo zviva zvinonzi manuclear izvozvo zvatorodunuka kubva ipapo pasina chinenge chakuzomisa zvinhu zvakawanda. Saka tinomukurudzira kuti kuve nekutaurirana nekuyanana zvinhu zvisati zvabuda pazviri ezvinezvi.
Tinoona kuti America iri kuti iyo budget yemari yanga yakatarisira kuti iendese ikoko kunobatsira Israel parizvino haisati yapasa sezvo pane makakatanwa mumatare emuno pakati pechikwata chemadhemocrats nemarepublicans. Izvi munoona zvirevei?
Nyaya iripo iri kunetsa ndeyekuti nyaya yehondo yekuukraine isati yapera iyi ndo inenge yapinza nyaya yekupa Israel mari patiri iko zvino. Saka ndofunga vachadzokerana vanotaurirana nokuti kwevese vachada kubatsira iyo Ukraine nekuIsrael.
Nhengo yesangano reConcerned Zimbabweans riri muAmerica vaTim Ringai vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelous Mshanganya uye weStudio 7. Mutongo wedare High Court wekuti nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muparamende nemakanzuru nevari kuzviti ndiwo munyore mukuru webato rinopikisa vasengezo shabangu ava dzifanirwe kukwikwidza musarudzo dzemabielections dziriko nemugovera watambirwa nemaonero akasiyana-siyana, vamwe vachiti unoratidza kuti matare edzimosva ari muhapwa dzezano PF. Vamwewo ndovari kuti mutongo uyu unoratidza kusamira zvakanaka kwebato rinopikisa iri reCCC zvakapa kuti vashabangu vawane mukana wekupinda mariri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komalisa vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vaJones Musara. Tatanga nekubvunza vangwenya kuti vanotiwo kudii nemutongo wedare uyu.
Tiripo ndechekuti nyaya yemadhabhu candidate yagara iripo nekuti pakaitwa sarudzo yemuna August pakanga pana madhabhu candidate. Sei matare asina kutiwo macandidate aya anga azvinyoresa ACCC atakukwidza. Izvo zvino vaakubata nyaya yacho yemacandidate avata vamwe achinzi ndo chaivo chaivo ava vazi ava chaivo. Zosu watini ni mutongo electoral court. Uno fangwa unge uu mutongo unotegwa. Kwete butika na electoral court ya tora. Singo choguti njava kwekuje. Zochizwa. Nyambe makoti acho asili kestari meza anupiezi. Chinova impression ni kuti ali kestari.
Vamusara, munoti yu ne zvabuda kudare izvi, ne varikuti matare akakepwa kana kuti ari muhapwa dzezano PF.
Vanhu vanotaura kuti zano PF akakepwa matare, vanenge vachitaura zvavasingazivi nekuti matare aya pane paanotombotongawo mutongo isingafarirwe nezano PF. Zvakafanira tikati ari sarudzo dzakatika muna August kuti Bulawayo kune mhengo dzetripoti dzakanga dzana nokwanisa mapepa. Zvikange zvarambidzwa kukwidza musarudzo vakaenda kumatare edzimhosva matare akadizo vanhu ava ngavakwikwidze ini ndakatovaona ndakatoendawo kurali yezanup f yakauya purezidendi vamunangagwa kwaikwikwidza vamutori mwuve tichitopemberera tichitoti a yatovapena iyi nekuti hapasina munhu anokwikwidza vamutori mwuve vatohwina asi purezidendi vapedza vabvesa rali mutongi kukota akabva ataiwa vanhu vetriple c vavo ngavakwikwidze tasina zvifari zvezanup f asi zvakaitika zvinotaridza kuti matare aya anoshandisa pfungwa dzavo zvisinei chi nezanup f saka nyaripo ndeyekuti matare haangatongi zvinoda triple c nguva nenguva.
Regai tinzwe vangwenya kuti vanoti vangwenya pindurai tinzwe.
Hapana mutemo unofanirwa kurambidza munhu kukwidza musarudzo. There is no law like that Mr. John Nzara. Kuti koti inogara yoti ngwenya haufanirwi kukwidza nekuti munhu ari kukwidza. Nyaya madouble candidate yagara ichingoitika nokuti vanoziva kuti ivo pate zvavo maichigumba havana simba rekurambidza munhu kana auya kuzokukwidza. Saka judicial service commission nejurisprudence hapana zvinokwanisa kuti zviitike kana zvichitanganisa mastrategic political objective yezanup f nokuti vamalava namai chigumba naminister justice vari paspeed dialing naemarson munangagwa. Saka the issue of court capture, it's more of a tactical issue than nyaya yerhetoric. Ndiwo mafungiro andiri kuita inini varume.
Vamusara, tichitarisa mamiriro akaita zvinhu, mungaona here imi paine kukakavara kungabva muwana wezimbabwe nokuti vakawanda vari kunyunyuta nezviri kuitika izvi?
Vari kunyunyuta hatizivi kuti vanonyunyutei. Vanofanira kunyunyutira vashamisa nokuti ndiyo honzeri yezviri kuitika izvi. Waona, taita dambudziko rokuti vashamisa vachiri pwere munyaya dzematongerwo enyika vakava nemukana wekudzidzirawo kune mukuru wavo akaenda vatsvangirai taivaona vaipikisa zvavo but kasatatsa sezanup f atona sokuti tsvangirai wacho vanani nekuti tsvangirai wangawo nemastructure tsvangirai wangawo nebumbiro tsvangirai anga ari munhu wekuti after vamesana navagaba nezanup f aizongaitawo pfungwa dzekuvakawo taiwa ngatigare pasi tinopikisana asitovana vezimbabwe ngatigare pasi tinzivisane kuchiri kunoita chii.
Vangwenya, chii chingaitwa nevana vezimbabwe vari kunyunyuta?
Pane vanhu vakatowanda munyika vanotsigira zanup f asi vanogunun'una nezviri kuitwa nezanup f. Saka inini zvandinoona ndezvekuti nyange pakazova iri imwe sarudzo pakashandisa rimwe zita panongobuda vanhu mamiriyoni namamiriyoni vanenge vachindogunun'una vachingoti vanhu vezanup f ngavaende. Saka opposition yemuzimbabwe varume haisi mubato, iri muhana dzavanhu varingo nyarawo kana kungotya vanoitikana nyange vakaratidze vanongopfugwa nevanhu vezanu. Asi sekuona kwangu unokwanisa kuti unge uchiputsa zita asi zviri mumwoyo mavanhu vanhu vachangoramba vachiti aiwa zanup f yatadza yaondonga nyika.
Vamusara tivhare chirongwa, hanzi zanup f yaondonga nyika.
Aiwa ayo manyemo evanopikisa zvavo hatingavashori hadino kuvatuka nekuti zanup f yakarwira kodzero dzevanhu kuti vataure zvavanoda chero zvinhu zvacho vari vanyepo. Saka zvinhu zvinotarisirwa munyika yakasununguka.
Manzwa kubva kunhengo yezanup f waJones Musara. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7. Musakanganwa chirongwa chewomen's round table na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kukwikwidza kwedare kwenhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzuru dzebato reccc inotungamirwa navanelson Chamisa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Taboka Ncube. Thank you.
Soku izika disenda bakuvi VOA ndeva.